kuti mvuro wega wega vashandi vanofanira kunge vachiratidzira vagari venyika vachiratidzira vachitaura nyaya dzavo nenzira dzakasiyana siyana dzavanokwanisa nadzo kwavanenge vari.
Chii chapa kuti sangano renyu ritore danho iri vamutasa?
Tine nyaya dzakanyanyisa kuwanda asi nyaya hombe ndeyekuti munyika zvino hazvina kugara hazvina kugadzikana zvakanaka. Yatinoti crisis. Tine nyaya yekuti zvinhu zvese zvaondomoka. Hapana chiri kushanda, muzvikoro vana havasi kudzidza, varairidzi havasi kufara, vari kudzimba. Takava nenguva yakareba zvipatara hazvisi kushanda, ana mukoti nana chiremba vari kurama mabasa. Vashandi vese munyika ino hapana ari kufara, hapana ari kutambira mari inokwanisika dzaakutorarama munhapwa nomukudzvanyirwa kwakanyanyisa. Mari yekutambira yemabondnot nemaRTGS haisi kuenderana nemari yemitengo yezvinhu zvose muzvitoro, kana mari dzekubhadhara matinogara, kana mari dzekutendesa vana kusikoro hatina. Saka tine madimandi matatu ekuti vashandi vese ngavatambire mari inotenda US dollars, uyezve tiri kuti urombo hwanyanyisa ngaupere. Urombo hwedu tiri kuti hausingouya bedzi, asi urombo huri kukonzerwa nenyaya yehuori ndoyanyanya kukonzeresa urombo, nenyaya yekuti yematanho nezvirango zvehurumende zvisine hanya nevashandi kana hanya nevagari vemunyika, zvakaita seostiriti yatiri kupiwa navamutuliniwe yashungurudza munhu wese. Saka tiri kuti ngazvipere zveurombo. Tiri kutizve ngapave negwaro rinowirirana nenyika maringe necovid-19 kuti inobatwa sei nyaya iyi munyika, zvikuru sei kuti vashandi vadzivirirwe mavanoshanda, uyezve kuti vasina zvekurarama nazvo munyika vari kutambudzika, kunyanyanyanya vaishanda muinfomal economy nevakadzimba mabasa vabatsirwe nehurumende through social transfer. Tiri kutizve zvipatara ngazvivhurwe, tiri panguva yakaoma yecovid-19. Vana mukoti ngavapiwe mari nana chiremba mari inokwana, nevashandi vese vemuzvipatara vapiwe mari inokwana ine udzamu kuti vafare vaite basa, tione kuti vanhu varapwe, zvipatara zvivhurwe. Iko zvino ana chiremba varairidzi ngavadzoke kuzvikoro vapiwe mari inokwana, zvikoro vana vadzidze. Saka tiri kuti nyaya idzi dzese dzinoda kuti vanhu nomusi wemuvhuro wega wega kwauri utaure nyaya iyi, nekuti vanhu vakanyanya kubunyikidzwa vari kutya nokuda kwekuurayiwa kwevanhu nokuda kwekuapdhatwa kwevanhu. Asi tiri kukurudzira vanhu kuti voice redu, inzwi redu bedzi ndo richatisunungura. Saka munhu kwaari kumwe nekumwe, vashandi vemuzvikoro, vadzidzi, vasingashandi, vasina mabasa, vanozvishandira, munhu wese kwaari ngatitaurei neruzha muvhuro umwe noumwe kusvika zvinhu zvanaka zvagadzirwa. Asi hasi kugumira ipapo, tiri kumirira zuva richashedzerwa nevashandi vese richawirirana kuti vhiki rino takuita inonzi general strike, vashandi vese vachirama mabasa tichipinda mumigwagwa kana kuti tichigara tiri kudzimba pasina chiri kufamba munyika.
Ko, urongwa hwetripartite negotiating forum hwakamira sei?
Uku hakuna chiripo. Tripartite negotiating forum tagara tichimanikidza kudai yashanda, nokuti nyika inei inongoda hurukuro dzakakwana kuti vanhu tienderere mberi nenyika. Asi tiri kuona kuti hurumende yedu hazvo hurukuro haitoti. Kana ichitoti kumanana chiremba vakonana yonzi taisa masoja taakuita zvechisoja, zvinoreva kuti hurumende isingadi hurukuro. Hakuna chiri kufamba kutripartite negotiating forum. Mameeting tiringoita hatisi kubuda isu sevashandi, kana kukanzi kune meeting tinoenda tichiisa zviri kuda vashandi, zviri kuda vagari vemunyika. Asi tiri kuona kuti hapana chiri kushanda. Saka gore rino rese tangachiedza kuti zvifambe, hakuna chiri kufamba, vari kungoita hubindindoga. Tiri kutoona kuti nzira dii dzinogona kuti zvinhu zviende mberi inzira yekuti vashandi vabatane, vagari venyika vabatane, voshandisawo simba ravo rekubatana vachiratidzira. Hatina kuti hatina mapurisa hurumende inezvese izvi, asi simba redu riri mukubatana imomo. Saka hurumende kana yaa hurumende yemauto sezvaitika muno, zvinoreva kuti hapana chichashanda, kana chichashanda kana pariamendi chaiyo haishandi, TNF yacho haishandi, zvinhu zvose zviri muconstitution zvinenge zvamboiswa padivi, pongoitwa zvinhu zvechisimba bedzi zvinova ndizvo zvaendesa nyika kumawere. Saka hakuna chiriko kutripartite negotiating forum. Kuno vari kunegosheta vari mumakambani, havashandi ngavatatarisire havo chinhu ikoko. Hakuna futi chiriko nokuti mutemo unodzvanyirira vashandi. Mutemo wetinawo vashandi wakafanana nemutemo wayo wakokurodhisha. Chatozonyanya kusiyana ndechekuti wekurodhisha vaitomboti vashandi varatidzira sezvatakaona muna 1948 vaitombotora nguva yekuisa commission of inquiry kuti vatarise nhunha dzevashandi. Asi kunoo kuimboma nekusungwa nekuabdaktwa nokutotswa, vamwe tinoona kuti vachatodeukirwa neupenyu nokuda kwehurumende isingadi kutaura navashandi, isingadi kutaura navagari vemunyika, inombunyikidza nokudzudza vagari vemunyika kupfuura hurumende yaivako yerodhisha.
Kusaenda kumabasa kwamuri kukurudzirawo kumusi wemuvhuro wega wega kunorevei vamutasa kana nyika ichinzi ine vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vasina mabasa?
Musi wemuvhuro hatisati tati vanhu vasaende kumabasa. Vanhu vanenge vachienda kumabasa, zvokuti kumabasa ikoko kwavanenge vari munguva dzokuzorora, munguva dzelanchi, kana kuti vachienda kumabasa kana kuti vachidzoka, vanhu varatidzire vari muzvipoka zvavo. Zvokutizve haisi nyaya yevashandi bedzi, asi inyaya yemunhu wese. Mastudents kwavari mumayunivhesiti, mumakoreji, nguva yakasununguka kwavari ngavabude panze vachiratidzira. Vagari zvemunyika, kunyange paunoshanda zvechipengesa pamusika, ipapo ratidzirai. Vanyena vari kutadza kudzidza muzvikoro, hapana chinotadzisa vanhu kuti vabereki varegere kuendesa vana mavari kukanganisika muzvikoro musina varayiridzumo. Matiri kuona kuti vana vari kukanganisika chaizvo. Haisi nguva yekuti vana vatirwire sezvatiri kunzwa vana vezvikoro vachiti vakuda kuratidzira vari ivo. Vabereki ndivo ngavaende muzvikoro zvavo panze pezvikoro voratidzira. Zvokuti munhu ngaaratidzire kwese, haisi nyaya yemunhu ari kushanda pabasa riri fomal, asi kunyange ari kuzvishandira wacho hapana chiri kubuda. Vari kurima fodya chaiwo, ari kutenga mbero nezvose mishonga yese nemari yeus dollars, asi pakutengesa otorerwa opuwa opuwa marara. Ari kurima kotoni ndo zvimwe chete. Saka inyaya yemunhu wese wari kupabasa, asiri pabasa nevari kudzidza, munhu wese ari kutambudzika munyika inei. Kana zvipatara zvakavharwa hazvivharirwi vari pamabasa kumakambani chete, kana zvikoro zvakavharwa hazvivharirwi vana vari pamakambani chete. Saka muvhuro wega wega hatisati tatarama mabasa. Zvokuti ngatiratidzirei, chatiri kutapa ndechekuti vanhu ngavataure nhumha dzavo kuti kuramba vakambunyikidzwa. People must be freed from fear. Fear ndo yakanyanyisa yakapinzwa mairi nokuda kwekumbunyikidzwa nokumanikidzwa. Vanhu ngavataure nhumha dzavo, hurumende inzwe, munhu wese azive kuti crisis iriko zveshuwa. Kana hurumende isingaioni, isine crisis mumakicheni medu, hatina zvokudya, hatine crisis muhomwe dzedu tokutambira mari inoshungurudza isingatatenge chinhu. Munhu anoshanda mudzimba wedomestic worker ari kutambira 900 yakagadziriswa nehurumende. 900 bond in 9 US dollars pamwedzi wese, not per hour. 9 US dollars iri kutenga zvingwa zvipfumbamwe bedzi. Mari yemwedzi yese yapera. Vazhinji vashandi vari kutambira minimum wage ye2500 bond. 2500 bond inotenga zvingwa makumi mairi nemashanu. Mwedzi wese haugoni kutenda chingwa zuva rimwe nerimwe uri mufactory, uri mumaini. Saka zvinhu izvozvo hazvishandike nazvo. Ndosaka vanavarairidzi nanamukoti nanachiremba vari kugara vari pakurama mabasa. Saka inyaya yemunhu wese, munhu wese ngaapinde munyaya iyi techirwisa zvinhu zvose zvourombo zvoudzvanyiriri, techirwisana nenyaya yeuori inowa ndiyo yanyanya kuparadza nyika ino.